Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 21 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemusadhaki chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro.
Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia.
Ngatitege mari tinoita explore methane gas tiri kunokwane nekuhwandeuku. Ngatitege mari tinoita explore gas iri muIndian Ocean kuMozambique uku riise magasi muZimbabwe. So second pipeline yemaRussians mune munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yocherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadhiki inonzi iri kuita hurukuro neRussia kuti yevake pombi yekutakura mafuta yekufambisa dzimotokari. Mari yeurongwa uhu inonzi inogona kusvika kumadhora bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu. Dzimwe nyika dziri muurongwa uhu dzinoti Mozambique, Zambia neBotswana. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti pane urongwa hwekuvaka pombi iyi, asi varamba kutaura kuti Russia irimo here muurongwa uhu, vachiti kungava kukurumidza kumedza kutsenga kuchada.
SADC, hurumende dzedu dzese dzemusadhak dzine urongwa hwatinoti master plan yekuti tinge tichigadzira nyaya dzemasimba emagetsi, nyaya dzemafuta anofambisa motokari. Saka tine urongwa ihwohwo kuti tinge tichigadzira infrastructure inoita kuti tikwanise kusvitsa mafuta nemagetsi kunzvimbo dzese dziri muSADC. Isusuwo sehurumende, urongwa hwedu hunenge huchikwana mukati maizvozvo. Ende pari zvino ndo matiri kushanda tiri, ndo zvatoda kuti tinge tichisvika pazviri.
Pane vekuRussia here vakambopinda munyika vachitaura nemi nevamwe vemusadhaki nezvenyaya?
Nekuti nyaya yatichiri kushanda handikwanise pari zvino kuti ndinge ndichitaura mazita enyika kana makambani atinenge tichishanda nawo. Asi ndoda kukuvimbisai kuti urongwa hwedu huri kukwana pakuti Zimbabwe inge ichiwana mafuta akakwana, zvakare tinge tine nzira dzekufambisa mafuta muSADC region yese.
Asi hazvizokanganise here Zimbabwe tichiona kuti yagara ine ferukai?
Ndifungoti pane kukanganisika pakuita mushandira pamwe nehama dzedu dzemuSADC chatina kuchitanga nhasi kubvira patikarwira nyika ino taishanda takadaro. Saka zvatauda kuita ndezvekuti tifambire pamberi. Zvakare tenge tichitarisawo kuti dzimwe nzvimbo dzinganyatsosvika mafuta zvakanaka dzinenge dzichibhadhara mari yakati wandei takatarisana nekuri kubva mafuta, nekuti idzo dziri kure. Toda kuti dziwane mafuta akachipa asinganyanyi kunetsa ruzhinji rweZimbabwe. Saka hapana chatichaita chinoita kuti tive nedambudziko rekuti mafuta anga achifamba zvakanaka munyika.
Vamwe vanga vachitiwo Trafigura ndo inenge yakuwana mari yakati wandei kudarika Zimbabwe pakutakurwa kwemafuta apa. Zviri kufamba sei?
Sekutaura kwandaita pari zvino nekuongorora kwatichiri kuita nyaya neurongwa hwatinawo, handikwanise kuti ndinge ndichidoma makambani akasiyana siyana nemazita. Handizivi hangu kuti umboyo ihwohwo huri kubva kupi, nekuti kana tichinzi vari kuwana mari yakawanda kupfuura yeZimbabwe tisiri kureva kuti kudii, nokuti mafuta yanenge achipinda muZimbabwe. Asi zvatinoda, tinoda yainenge ichinzi level playing field, yekuti inobatsira kuti mafuta asadhurire vanhu veZimbabwe.
Vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti, avati uku kupedzera miseve pazvidhidhi idzo hanga dzichazotevera.
Hazvibatsire mukoma Blessing, chii dambudziko riri muSouthern Africa? Regai ndikudzei dambudziko riri muSouthern Africa. Dambudziko riri muSouthern Africa ndiri kuti hatina njanji. Mukatarinda kuZambia kune copper belt kundola uko. Hakuna njanji inotakura kopa iyoyo ichiendesa kubhaira. Kune chibage chinobva kuMalawi, zvinorimwa kuMalawi. Hakuna njanji inobva kuBlantyre kana kuti kuLungulongwe inopinda nemuZambia ichipinda nemuZimbabwe ichienda kubhaira. So kana uchida kubatsira Southern Africa, ita njanji iyoyo inobva Lilongwe ichisvika Bhaira, wozoti kana wagadzira iyo wozoti inobva Harare ichisvika Durban. Chechipiri chokunyanya ndiyo muAfrica, muSouthern Africa, muSadc region, magetsi. Kutaura kuno kwandiri kuti hakuna magetsi kuZambia, hamuna magetsi muZimbabwe. MuNamibia vanongokiya kiyawo laki ravanaro nderekuti vane smaller industrial base. KuSouth Africa kana kune nyaya yehombe, inyaya yeEskom yanetsa, kwakuita ma4-hour power out. Dandiri nezuro unoyu dandiri mumakuro kuSouth Africa makutengeswa majenereta because chirwere cheZimbabwe vaanacho. So we've got an energy deficit. So ngatitsvagei mari tinovaka Inga dam uko tigadzire magetsi. Ngatitsvagei mari tinovaka Batoka kuZambezi kuti tsvage 2000 megawatts. Ngatitsvagei mari tinoita explore methane gasi iri kulupane nekuhwange uko. Ngatitsvagei mari tinoita explore gasi iri muIndian Ocean kuMozambique uko riise magetsi muZimbabwe. So zvesecond pipeline yemaRussians chitsuro mumwe munhu ari kutsvagira vana vake mabasa.
Zimbabwe ingarasikirwe zvakadii pakavakwa imwe pipeline yakadai?
Kana maRussians ane shungu vadii kuchikupai mari inojoina pipeline iyoyo kuti ibve kumasasa ichienda kuLilongwe. But havadaro because zvechitsotsi, matsotsi ari kuvhirana. Pane matsotsi anokontrola pipeline iripo veGlencore. Poze havana trafigura nemaRussians vari kuti avari kudya vega. Taudawo yedu kana vaitawo tibatsira seregion ngavaise railway, pavanobatsira seregion ngavaise magesi.
Mutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vatendai Biti vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vechidiki vari mumapato akasiyana-siyana ezvematongerwo enyika vane maonero akasiyana pamusoro pezuva revechidiki ranga richicherechedzwa munyika nhasi senzira yekurangarira vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Zuva iri rakatarwa kuri kucherechedzwa musi wakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika ava vaMugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki vari mubato riri kutonga reZANU PF vanoti zuva ranhasi zuva rekuti patariswe nyaya dzinobata vechidiki. Munyoro anoona nezvekuburitswa kwemashoko muboka revechidiki muZANU PF, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vanoti vechidiki vanofanira kushanda zvakasimba kusimudzira upfumi hwenyika, uye vanofanira kuwanikwa vari mune zvose zvinoita kuti ramangwana ravo ringe rakanaka.
Kuti zvakakosha kuti vechidiki vave vanenge vachibatsirwa nehurumende kuti vave vachipinda mune zvezvicherwa, vachikwanisa kuwana mukana vasingashungurudzwi. Tikaona zvezvakakodzera kuti vechidiki vave vanokwanisa kuwana mukana wokuwanawo minda mikuru yekuti vanorimawo zvinoonekwa vachitengesa, vachikwanisa kuwana mari vachiraramawo.
Asi mutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaStephen Chuma, vati sevechidiki veMDC havana chekupemberera pazuva ranhasi sezvo vachiti zvinhu hazvina kumirira vechidiki pamwe neveruzhinji zvakanaka munyika.
Zviri pachena kuti zuva iri harina zvarinotibatsira uye hapana chekupemberera pazuva iri. Zuva iri izuva rinotirangaridza kutambura kwedu isusu sevana veZimbabwe. Izuva rinotirangaridza kuurawa kwakaita vana veZimbabwe panguva yavo Mugabe kuma 80s mune yainzi kukura hundi. Izuva rinotirangaridza isusu sezvaro zveZimbabwe kubirirwa kwesarudzo kwaiitwa navamugabe zvakonzeresa kuti vanhu vazhinji vafe kwazvo mugoro ra2008.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muchikwata cheTyson waBantu Movement, izvo zviri kutsigira vaimbo vegurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuere kuti vave mutungamiri wenyika, vanitokozo Musipa vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti zuva ranhasi rinovarangaridza ushingi hwaive navamugabe pamwe nechido chavaive nacho chokuti ruzhinji rweZimbabwe ruwane pundutso kubva muupfumi hwenyika nekuzvitonga kuzere.
Takaona kuti pamainzi makatenderedzwa nematsotsi muchibviswa pachigaro zvaisava chokwadi, asi chokwadi chiripo ndechekuti pane zvigebenga zvanga zviine chinangwa zvekutora chigaro chekutungamira nyika nechisimba kuti vakwanise kubira nyika vachiisa mari muhomwe dzavo.
VaMusipa vati havasi kufara nemamiriro akaita zvino munyika, vachiti nyika yave mumaoko evanhu vanoda kuguta kwavo chete, veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Zvino tiri kuona kuti nyika haisisina kumira zvakanaka, mari haichisina simba, chikafu hachisi kuwanikwa, mari dzechikoro hadzisi kubhadharika. Tiri kutarisa mumayunivhesiti vari kuda mitengo inosvika $5,000, asi izvo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambira mari iri pasi pe$1,000.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe pamire hurumende yava Emerson Munangagwa panyaya iyi. Vamwe vechidiki vakaita savafarai muronda vanogara mumusha weWarren Park muno muHarare vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vawane mabasa kuitira kuti vechidiki vawane chouviri.
Isusu semayouth zvati kutarisira ndezvekuti tiwanewo mabasa kubvira nakubvira kubva mugaba achiripo chaichaivanhu achikota zvoti ye 2 million jobs chichi nanhasi hapana takangogara madhigiri tinawo ari kukumba uku.
Mumwe wechidiki vaIshmael Mandivengerei vatiwo vechidiki vava kufanira kupindawo muzvigaro zvekutungamirira nyika kuitira kuti zvido zvevechidiki zvizadziswe.
Isu vechidiki takutarisirawo kuti utungamiriri wenyika chekutanga umbopiwawo new blood, new brains. Nokuti makatarisa takabvira kare tichingotungamirirwa nevakuru, takudo vechidiki vachipindawo pachi vane new blood.
Zvichakadai, mhuri yavamugabe yanga yakaungana kumba kwavo inozivikanwa nekuti Blue Roof kuBorodo muno muHarare nhasi ichipembererwa upenyu hwakararamwa nemushakabvu, asi vatori venhau varambidzwa kupinda kunyange hazvo taona vehukama pamwe nevana vechikoro cheamai Mugabe Junior chekumazowe vachipinda paBlue Roof. Mibvunzo yatumirwa mwana wavamugabe amai Bona Chikore yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Vamugabe pavaive vapenyu vaiwanzopembererwa zuva rekuzvarwa kwavo nekuita mabiko munzvimbo dzakasiyana-siyana pachishandiswa mari yakawanda, asi nhasi vemuhurumende neveruzhinji vanga vari kudzimba dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ko, vamwe vechidiki vari kunze kwenyika vanoonawo sei zuva iri? Mike Hove weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa, vaDonald Mamboma.
Ndicho vana zvamira mushe nokuti ukava empowerment yekuti akwani. Yaro di empowerment yandakaona kuhurumende yeZimbabwe ndekuti vanonaka kuti tana pakanzi yekuti mopuwa mabhora munyogwa mazita moya munzi oya kana youth officer, youth ward officer oya address achimutangana chiita chichi rali ronga matimu haito youth empowerment yatotaona zvaiyo. Munyogwa mazita kuti mazita munyogwa mukusika hamiro di munyogwa rungani muchingodzokorwa dzokorwa izvi neprogram nemaprojekti atinawo. Youth empowerment yodiwa muZimbabwe ndekuti inhasi ivhugwe. Hamungozosimakataura zvoti youth empowerment bcause kuti chinoita kuti vataure mashoko avo ndechekubandu zvati hapana kana basa youth kutambura zvekutambura kana pamaindastiri akavhura taita pamakambani akavhura hapana nombozoziva chikoti payouth kare katinombozivwa zvokuti payouth empowerment vana baba vaidaingoshanda mabasa vakashanda nevana vadi vakatodzoka kuzvikoro vanhu vakatongoshanda yenge vazingambota ukuzo zvekuti youth empowerment sazoti iza kuti vanotori vati vari kusindikana bcause youth empowerment kana ukapa munda munhu asiri bidhunda atasina technical know-how yekuti munda wake unorimwa sei zvinobatsira chiizvozvo. Tinovaona vanhu vakapuwa minda kuti pavo vamwe vadu asi hapana chinobuda, asi nyaya yekuti pai tazomupa munda tazomupa chii
nyokupedzisira vamambo.
Ndinongokutaura kungokumbira hangu kuti idei kuri kunzi vachihwisisa vanhu ava vambosuduruka voitawo vechidiki ava tomboona kuti zvinofamba sei.
Vanga vari chitaura cheZimbabwe vaDonald Mamboma vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa mudhorobha rePretoria, naMike Hove weStudio 7. Mukurangarira vaimbove mutungamiri webato reMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai. Bato reMDC rinoti richange richiita misangano yekuvarangarira matunhu ose mangwana. Munyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti vakuru webato ravo vachaendeswa kumatunhu akasiyana-siyana kunotaura nevanhu, vachiti musangano wemuHarare uchaitwa nemusi wechitatu, apo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachange vachitaura pamwe chete nemukuru musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, avakamboshanda navatsvangirai kuZimbabwe Congress of Trade Unions. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka Hwande weStudio 7, abata vaHwende.
Kutanga mangwana mugovera, tichange tichine misangano maprovinsi ese aripo chena. Misangano iri kuitwa kurangarira upenyu hwemutungamiriri wedu wakatisiya vamo Richard Tsvangirai, kuti zuva kwenyu vatsvangirai vakafa musi 14 February. So takange tiri kumhasvingo tikaita memorial yavo, but izvezvi taakuita anonzi mamemorial lecture anenge achiitwa muprovinsi yoga yoga, yekuti tinenge tichiudza vanhu vachiuya maspeakers achitaura murondo yavatsvangirai, mabatiro avakaita basa vari muMDC. Noziva kuti vatsvangirai vasinge vari murume akange akashinga nenyaya yetragedi yatinayo, murume akange awira nekuzvipira asina chaaitarisira, vakafa vasina chavari nacho asi vakatisiyira musangano weMDC, vakatisiyira tragedi yapamberi. Saka ndo musangano watiri kuita kumaprovinsi dzedu ese mangwana.
Saka misangano iyi inoitwa kuva dzimwe chete mumaprovinsi esese.
Hongu ndo chinangwa chedu chekuti misangano yedu yese itange kumanguva dza 10 o'clock, asi zvinogona kuzosiyano hako kune mamwe maprovinsi amwe anogona kupindira kuti vaite vanhu vabvawo kumabasa pasi. Zuva rakatarwa neutungamiri hweMDC kuti maprovinsi arangarire vatsvangirai ndimangwana.
Vachange vachitaura pamisangano iyi ndivanani?
Tatuma nhengo dzepabato riri pamusoro rinoitwa iro standing committee kuti vaende vachinotaura pamisangano iyi. Kubulawayo kuchange kuina vadepti kotas ivo vanenge vachinotaurira ikoko. Kubashonaland East tatuma vamashakada, then kwamutare kumamikaland tatuma vabiti, kumati south tatuma chesna chairman vatabita kumalo, kumati west tatuma vamondwa. So ndo programu yaredu yatinge tinayo. Harare tichaita ndemusi wechitatu paambassador hotel, ndo pachange paine memorial lecture yavatsvangirai. Dr. Kanyenze munovaziva mese vakashanda navatsvangirai vari kuzctu ndo vanenge vachipresenda memorial lecture yemuHarare pamwe chete nemutungamiri wedu vaChamisa.
Vanga vari munyori weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaCharlton Wende vari parunhare muHarare, natanonoka Hwande weStudio 7. Kunyange hazvo hurumende yakatenga mabhazi eZupco nekuita mushandira pamwe nemamwe makambani emabhazi pamwe nemakombi nechinangwa chekudzikisa mitengo, izvi zvinenge zvakona n'anga Murapwa achida, sezvo kushayikwa nekudhura kwemafuta ekufambisa dzimotokari uye kushomikawo kwemabhazi eZupco pamigwagwa kopa kuti vemakombi vawedzere mari. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mitsetse yakawanda yevanhu vanenge vakamirira bhazi reZupco yave kutanga mangwanani ngwanani kusvika pakati pemangwanani, asi mabhazi aya ave kutakura vanhu vashoma sezvo vave kushanda nguva shoma. Mumwe mugari wemuchinhoi vaPesi Munyaka vanoti dambudziko ravo rekuenda kubasa nenguva ravainge vafunga kuti rapera nekuuya kwakaita mabhazi eZupco radzoka.
Chachinja ndingangoti kuuya kwaanga achiita kunoko kwaasi kuuya mawira ayaita nyaya ndingangoti nyaya yekufa yekunoko akuchisina ndakatangarira. saka tirudikiti manya etiset
izvi zvinotsigirwa namai mejori pawani vanoti vave kugara vakanonoka kubasa
hatina zvikangonzo rine kwarakamboaiwa kwarinotakura vanhu vechikoro kudidi saka dzimwe nguva rinombouya dzimwe nguva hariuya chonoona kuti handichingoti mabhazi ekuti makobi ipi manje katiri fast asi kungoti vanhu manje hatini takawandisa zvekuti nyange tikauya takawanda tikombita kuti hatisi kukwana
mushandi wezupwe muchinoi vaobed tigere vanoti mabhazi avo ari kuwandirwa sezvo vanhu vakawanda vachimhanyira kwaari nekuti anokwirwa nemari yakaderera vatigere vanoti vari kunetswawo nemafuta edzimotokari sevamwe vose uye pane dzimwe nguva mabhazi avo anombohaiwa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataurira vagari vekubhangeti nguva shoma yapfuura kuti hurumende yavo iri kuziva kuti mabhazi mashoma vakati vari kutenga mamwe mabhazi kuti akwane nzvimbo dzose munyika sezvo riri basa ravo kuona kuti vanhu vafamba kuenda kumabasa nemari dzakadzika
nokuti makachoma toda mabhazi akati chipei ehurumende tikati aiwa tichaatsvaga ari kuuya zvishoma nezvishoma takatenga 200 kubva kusouth africa 500 kubelarus 1000
mabhazi ezupwa anokwirwa nedhora rimwe chete rebhondi kubva kunogara veruzhinji kusvika mudhorobha asi makombi anoita madhora matatu kana mana ukuwo tumotokari tudiki tunozivikanwa kuti tutsuriyo tunokwirwa nemadhora manomwe ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kenya inoti haina urongwa hwekubvisa zvizvarwa zvayo zviri kudunhu reYuan kuChina, uko kwarura chirwere checoronavirus chauraya vanhu vanodarika zviuru zviviri. Mutauriri wehurumende yeKenya vaCyrus Oguna vanoti pavanhu munyika iyi zana vari muKenya kusanganisira vadzidzi vakawanda hapana hanzi abatwa nechirwere ichi uye vakadzoka kumusha vanogona kupinza vamwe munjodzi yekutapurirana chirwere ichi. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vasvika muOman nhasi vakaita hurukuro nemutungamiri mutsva wenyika iyi Sultan Haitham bin Tari Al Said. VaPompeo vabatwawo maoko mhuri yevaive mutungamiri wenyika iyi Sultan Qaboos Queen Said vakashaya munandira. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuenda kuIndia nemusi wesvondo asi vanoti havana chivimbo chekuti vangabude nechibvumirano chekutengeserana nenyika iyi. VaTrump vaudza vatori venhau kuti vari kutarisira kuti vachanyorerana chibvumirano neIndia panopera sarudzo. Dare redzimhosva kwaMutoko nhasi rapa mukana wekubvisa mari yechibatiso kumadzimai manomwe akasungwa nezuro mushure mekunge apinda mukuratidzira kwakanga kwakarongwa nesangano revarayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Kuti tinzwe mafambiro aiita nyaya iyi, tabata gweta riri kumirira madzimai aya, amai Ntokozo Dube, tachiona veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Hongu tatsvuta nhasi kumapurisa makusoro because ndivanyore mastatement avo ndikavabetsera kunyora maon and caution kwabva ipapo tikazoenda kukoti tikazopinda kukoti nyaya yacho prosecutor akatoti ari kuopposa pei saka pamasubmissions akakazotaura zvakawandawanda zvinosanganisira kuti vanhu ava vachainterfere nemakesi havazivikane maadresi zavo avapa mapurisa kuti ndiwo here sezvo vari vanhu varikugara kumusha akazotaura kuti vane propensity kuita ine mumiri zhonga because nation iri volatile zvine zvakawandawanda zviri kuitika saka takazoopposa application yekuti vanhu ava varimandiwe mucastody because aitaura mupurisa aiti dakaisa demonstration pasina kupiwa notice kumapurisa but the charge ya vai face amange yange iri contravention of section 37 of the criminal code saka pakuzotaura ipapo madzikazo vhumira nechekuti zvauri kutaura izvi hazvinofambirana akazivati maaccused persons anga vapuwe bail $100 each and then the matter was remanded to musi wa 5 March.
Tanzwa kuti kwasungwawo nhasi vamwe vana veAtuzi vanosanganisira vaRobson Chere munyori mukuru weAtuzi. Zvakamirawo sei?
Vasungwawo ngu makwenzi. Patabuda kukoti vakati tichavadi tichavasungi ngavaende yavo kana tichizovada tichazokuudzai.
Saka imiwo segweta riri kumirira vanhu ava munoonawo sei nekusungwa kwakaitwa vanhu ikwakati?
Hakungoshungurudza because evidence yapuwa nemupurisa achiopoza ake bail aitaura kuti demonstration yange iri peaceful, hapana kuitika mirizonga, hapana kuitika musindo. Vanhu vakaenda vakaendesa petition yavo vakazoendera havo mudzimba dzavo. Saka hakusi kunzwisisika kuti vakazosungwa sei zvadii. Ivo vose nekutaura kwandaita inini navo vakati kune MDC rali iri kuitika mangwana muno kwamutoko. Saka kune intelligence yakawanda iri kubva kuHarare. Saka vakapuwa mainstructions avo kuti vanhu ngavasunge, vanhu ngavavharire. Otherwise, from the indications yemapurisa handifungi kuti vaivasunga vanhu avo.
Vanga vari gweta riri kumirira nhengo dzeAtuzi, amai Ntokozo Dube tachiona vari parunare kwamutoko nestudio 7. Zvichakadaro, kusungwa kwevanhu ava kunoteverawo kusungwa kwavamakomborero aruzivishi pamwe navaAlan Moyo, zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevechidiki veMDC muguta reHarare manheru emusi wechitatu. Vaviri ava vanonzi vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuratidzira zviri kunze kwemutemo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yezuva revechidiki uye kuratidzira kuri kurongwa nebato rinopikisa reMDC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika dzemusadik yoronga kugadzira imwe pombi yemafuta ichibatsirwa neRussia. Asi vanopikisa vanoti izvi hazvina nematuro ose panguva ino. Zimbabwe yacherechedza zuva revechidiki reRobert Gabriel Mugabe National Youth Day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Ntungamiri Nkomo.
yakaita demonstration pasina kupuwa notice kumapurisa. That the charge arises among the contravention of Section 37 of the Criminal Code. Sakapaguzo taura ipapo majitazo vhunyana nekuti haa zvauri kutaura izvi hazvifambirana. Akazvati